A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July the 3rd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African Premier of Gauteng province promising to tighten the screws on border controls.
The Gauteng province of South Africa, home to most foreign nationals, most of them from Zimbabwe, is now calling for the tightening of border controls to stop the influx of illegal immigrants.
The call by Premier David Makura comes at a time when there's panic in Zimbabwe over the government's ban of the usage of foreign currency, with many speculating that it will open way for high inflation and a shortage of basic goods.
It also comes at a time when there are new reports showing the Zimbabwe's Home Affairs Ministry has been plunged into serious passport production challenges owing to shortages of foreign currency required to import the passport paper.
South Africa is the home to an estimated 3 million Zimbabweans, most of who cross the border illegally to look for work.
Today, we want to discuss this new development and how it will affect Zimbabweans.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember that Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on Facebook. You can go to our pages VOA Zimbabwe, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Onguvadiwa vatereri nevatariri, nasi tiri kutarisa mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri wedunhu reGauteng muSouth Africa, ekuti hurumende yeSouth Africa itore matano kuona kuti yasimbisa miganhu yekupinda munyika iyi. Vachitaura iwo vaDeft Makura, vanove premier kana kuti mutungamiri wedunhu reGauteng, vanonzi vakati uwandu hwevanhu vari kupinda munyika iyi zvikuru muSouth Africa vasina magwaro huri kupedzisira hwagara mudunhu reGauteng. Zvinove zviri kuzoremedza zvinhu zvakaita sezvipatara nezvimwe zvinodiwa nevagari vemudunhu ravo, zvinenge zvakupedzisira zvakushandiswa nevekunze. Ivo vagarawo vanhu vemuSouth Africa vamwe vachitaura kuti zvizvarwa zvekunze zviri kutora mabasa nezvimwe zvakadaro. Saka panenge pachiramba pachingoita kukandirana nekunongedzerana. Asi nyaya iyi yekuti kana matanho iyaya akanga azotorwa ekuti miganho yekupinda muSouth Africa inge ichisimbiswa, zvine zvakureva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zvagara zvanga zvichipinda munyika iyi zviri kunze kwemutemo, watinganzi vanga vachiita border jumping, vanenge vakutadziswa kuita izvi. Asi tiri kunzwawo kuti huwandu hwevanhu vari kupinda muSouth Africa iye zvino hwatoti kwirei kubva pashandurwa nyaya dzemutemo wemari muZimbabwe. Mari dzekunze dzichinzi hadzichakwanisa kunge dzichitenga. Wakufanira kutanga waichinja kumabhanga wowana mari yemuZimbabwe, maRTGS kana mabond note, kuti unge uchizoshandisa mari iyoyo. Kwoitawo futi dambudziko rekunzi kushayikwa kwemapepa anogadziriswa mapasipoti nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze kwakuitawo kuti vamwe vangoti aiwa hapana chakaipa, kuyambuka Limpopo hakudi pasipoti, vanhu vangonoyambuka zviri kunze kwemutemo. Vazhinji kana vangopinda muSouth Africa vari kunzi vari kubva vangogara muGauteng. Tisakangana kuti dunhu reGauteng ndori nemaguta makuru maviri emuSouth Africa, Pretoria neJohannesburg. Saka vazhinji vanobva vangogara mumaguta imomo, vamwe vachipinda mumapurazi nevamwe vachipindawo mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Zviri kunzi navaDeft Makura zviri kuremera kana kuremedza dunhu ravo. Ndonyaya yatoda kuti kurukure kuti kana mutemo iwoyo kana kuti vaMakura mashoko avo akanga azotambirwa nehurumende yeSouth Africa vochizotora matanho ari kukurudzirwa iwayo, zvii zvinenge zvava kuzoitika kuvana veZimbabwe. Chris,
Yebo jonga labalaleli siyalambulela kuhlelo lwethu lwe Diaspora Forum Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ke ngodaba ngamazwi akhulunywe ngupremier we Gauteng province kwele South Africa umnumzana David Makhura othi yena bazabopha ziqine emngceleni lapha ukwenqabela abantu ukuthi bangene ikakhulu okungekho emthethweni siyazi ukubana izizalwane zeZimbabwe eziningi ezidinga umsebenzi ziyacapha umngcele zisiya khona le eSouth Africa kodwa kuthiwa lokhu kuzaba nzima akusoze kube lula okuza njengoba sisizwa ukubana inani labantu abavela eZimbabwe abacapha umngcele besiyadinga imisebenzi khona ngale eSouth Africa lokhu liqansa kulandela indubo ezelizweni ezijeneyo ezingezelelwe ngumthetho omutsha statutory instrument yenza ukuthi abantu bengasebenzisi imali yakwamanye amazwe ikakhulu iRand le US dollar la lenye nje imali kade isetshenziswa ye lilo ke udaba olukhona egudwini lamhlanje sihle siqale ngokwamukela umhlonitshwa wethu walamhlanje umunye wabahlonitshwa abasibanxusileyo umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena yena ukhokhela inhlanganiso yezalwane zeZimbabwe esikhona le South Africa ethiwa yona Zimbabwe Community in South Africa. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyalibingelela khona ngapho e-studio, ngibingelele labalaleli baka Studio 7 endaweni ezishiyeneyo.
Hayi, siyabonga kakhulu, ngiyathemba labalaleli bayabonga. Ye, mnumzana ungasitshela ukuthi asiqaleke ngesiNgisi ukubana what do you make of the statement by the Gauteng Premier? Is it not likely to generate some kind of xenophobia?
We warned before election that such kind of statement, which was issued by the Premier of Gauteng, they are likely to trigger xenophobia, as we have seen in the past. We know that when President Ramaphosa...
I think we have lost Mr. Mabena there.
Yes, better than but square nare yava Mabena. Asivanga vachitaura kuti zvino zvavakambotaura nguva yekutsvagwa rutsigiro kwaitwa muSouth Africa pamberi pesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vaitaura ivo kuti mashoko akawanda ekukurudzira kusagadzikana aibva kune zvematongerwo enyika vaitsvaga rutsigiro ndozvavanga vachitsinira kuti takagara tichimbozvitaura kuti mashoko akadaro anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri munyika idzodzo kana kuti munyika iyoyo zvinenge zvichizotariswa kugara zvakasununguka. Mazuva apera Kristi chiri kuyeuka kuti vatyairi vemagonyeti marori mahomba yamusouth Africa vaimiswa vachitorerwa dzimotokari dzimwe dzichipiswa nezvimwe zvakadaro. Tinzwe kuna Mabena vadzoka zvakare parunare. Continue, Mr. Mabena.
Yeah, my apologies, we got cut off. I'm saying we did warn when President Ramaphosa made a similar statement when he was launching the manifesto of the ANC and also when Premier Makhura was campaigning, also raising...
Uh-oh, looks like we have a problem with that line. We've lost him again.
Yeah.
Yes. Yeah, Jonga, it's quite a valid point that he's raising. I remember during the campaigns, you know, when they were, like he said, the president himself, Mr. Ramaphosa, you know, he made those statements that to the effect that foreigners... shouldn't be, you know, more in South Africa. Mm-hmm. Yeah, which, of course, there can't be more. But, you know, those statements, they seem to kind of fuel some xenophobia.
That's true. And tinemu terere ananze mkoma Sid Murumbi vanyora kushviwe isho na Facebook page edu. Anze, hi guys, vanu tingaita sei vachitinyima ma passport acho. Tongo pinda tisina. Ndofunga kuti tongopinda tisina mapasipoti muri inofa nenzara. Hanzi hapana zvimwe zvekuita nokuti kana zvatosvika ipapo zvinenge zvakudaidzira kuti tinge tichipinda tisina mapassport. Regai tingwe kuna vamabena vadzoka parunare. Sorry, Mr. Mabena, for the glitches. You may continue.
We are saying we want, when President Ramaphosa made similar statements and also Premier Makura made similar statements just before elections, to say such utterances, they influence the public to target migrants. So it is again unfortunate that Premier Makura is making these utterances. What is disturbing to us is that he's making these utterances when it's invited also at the province's address, the leadership of the African Diaspora Forum. He understands.
Yeah, we are having problems with Mr. Mabena's phone. And we are also in the process of trying to get hold of another guest, Mr. Solomon Soksi Chikwavero, the chairperson of the Global Zimbabwe Forum. But because of the problems we are having with our phones, I think we may take 2-3 seconds to connect, if not minutes.
Let's just keep our fingers crossed. Chongani labanye lami abaku Facebook. Silo Big Mama Zo, uti yena, ay, kakulumanga lutola pa upo nguti VOA Ndebele. Ay, siyabonga Big Mama. Veso kusipa lo kumblani ngube, uti yena, sakubona okukhulu ngenxa yesimo sekhaya. Kubuhlungu ukuphila usendaweni zabanikazi, asazi kuzolunga sekutheni. Ye, ay, umbuzo oqhakathekileyo lo kumblani ngube. Yes, Jonga, well, I hope we get our guests and also our listeners out there. Yes, elingusa ubana lisithumele inombolo zenu, inombolo zethu zona ziti +1 202 465 0318. Lezo go ke inombolo ze WhatsApp. Elingasithumela ke imlayezo loyo nge WhatsApp, siyalifonela sixoxelani emoyeni. Yes, Jonga.
Regai tuona kuti nare yava Mabena nokuti inenge iri kuedza kuconnectwa zvakare. But Chris, tichingoyeuchidzana, vanhu vakawanda vari muZimbabwe pari zvino vari kuchema nenyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kunzi iri kudhura muzvitoro. Vazhinjiwo vari kuzopedzisera vaakuenda kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Regai tinzwe tinenge tine mumwe muteereri. Alo.
Halo, makadi henyu vashamarare pastudio 7.
Aiwa, takasimba baba, ndiani ava?
Muri kutaura naTom, ndiri truck driverwo, ndinoshanda kuSouth Africa, ndinobva zvangu kuGope.
Thank you, mukoma Tom. Muri dunhu ripi reSouth Africa?
Ndinogara muJoburg, asi ndiri kuita cross border hangu ndichiri kuNamibia, Botswana nekuAngola.
Ah, pakanaka, tiudzive kuti zvinhu zvakamira sei.
Ini ndinozva kurwadziwa nesituation iri kuZimbabwe. Zvokwadi dai kuri kunzi mari dai vatinzwirawo tsitsi. Ini ndaitoshandawo basa rakanaka chaizvo kuZimbabwe. Pakatishata zvinhu paya 2008 ndokuuya kuno South Africa.
No, we are having problems with our phones. The connections are poor today. That's Tom, our first caller, is a truck driver. You are saying he comes from Gokwe, but was forced to flee the country or to leave the country in 2008 when things were bad. And he went to settle in South Africa as a truck driver. Now he drives to Botswana and other countries. But he's saying that in Zimbabwe he used to have a very good job, but he had to abandon that because of the economic hardships. And we are still trying to make use of our callers and viewers through our Facebook pages. Please do send us messages and what your contributions or what you think about our show right now. Let me just check if there are any. I think, Chris, we are also having problems with the Facebook connection because it's saying error loading. We'll continue to work on that. Asi vazhinji vanga vachimbotaurawo nestudio 7 vanga vachitaura Chris kuti zvinhu Hello, okay, taita mumtereri. Hello.
Hello.
Yes.
Masora sei mukomajonga.
Aiwa tiri wapenyu ndiani vati kutaura nawo?
Ndi Gwaradzimba kumasvingo.
Gwaradzimba mukuri sei kumasvingo?
Kumasvingo kuri nani mukoma kwakadi.
Aiwa kuno kutsvene. Nyaya tiri kukurukurai ndiyo iri mudariro. Vagwaradzimba sezvo nhare dzedu dziri kuti netsei zvatatokubatai kudai. Itoda kunzwa kana muchigona kukuluma nekutaura nekuspika zvese bvamangoshandisa mukana iwo.
All right, mazita.
Thank you.
Chino chekutanga va. Ndiri kuda kuti ndibate nyaya ndakadai. Nyaya iri kuitika ku South Africa shuwa inoshungurudza zvikuru zvakanyanyisa. Asi chino chekutanga chandinoda kunyatso kudesa pachena ndechekuti hapana wafuti paunofanira kuti kuva nemuvakidzani chinhu chakanaka zvikuru nokudyidzana nemuvakidzani chinhu chakanaka. Asi hazvina kuzonaka zvekuti uwanikwa wakushora muvakidzani kuti ari kuchema chema kuti vana vako vari kukwata kuno kumba kwangu. Iwo unofanira kugara wakagadzirirawo imba yako kuti ive in order. Wona dambudziko rairi kuitika nderekuti nyika yedu chaiyo chaiyo ndoiri kukonzeresa kuti uye neiyo yenyaya yekuti vanhu vakurose mabhodha vasina mapasipoti. Ukaona nyika yosvikira mukuti yaakushayiwa nebepa rokugadzira pasipoti. Izvozvo zvinotaridza kuti shuwa tiri kudzokera kumashure shure shure this age. Sehurumende ndinoona sekuti zvinhu zvainofanira kuti dai ichionavo kuti zvimwe zvinhu hatingasvikiri pakuti tibleme South Africa kuti vaita kutsinya kana kuti vadii. Asi zvinhu zvakangokoshawo kuti kana munhu achifamba afambewo ane magwaro akafanira kuti ashanye neimwe nyika.
Asi vagwaradzimba, munoziva zvinoitika kana pamba penyu chaipo kumusha ikoko kwamuri kumasvingo. Munotove neimwe nzvimbo yamakatoti haari gaindiseka fence pagarden pangu apa kuitira kana mombe nembudzi dzevanhu dzisapinda imomo kana dzenyisa idzo dzisapinda. Saka ukazoona panenge pachikorwa ruzhowa munhu achipinda imomo kana ingava mhuka yapinda imomo unoda kutopagadzirisa kana iri mombe wakutoenda kumuridzi wemombe kuti chengetedza mombe dzakuona zviri kuita zvadzaita mumunda mangu. Ndo zviri kuchemwa nava makura vekuGauteng kuti uwandu hwevanhu vari kupinda munyika yavo muSouth Africa. Vazhinji vacho vari kubva vasvikogara muGauteng imomo, muSouth Africa imomo, Johannesburg, Pretoria. Ndo maguta anongonyanyodaidza vanhu vakawanda iwayo. Saka vari kuti zvaakuremedza manje mabhajeti avo nokuti vanenge vakagadzirirawo kuti mishonga yatiinayo yegore rakati, yemari yakati inokwana gore rese kana mwedzi yakati muzvipatara. Zvakura kuti uwandu hwevanhu hwaakudimurawo nguva yavanga vakatara. Ndo zvavari kuchema.
Hatina patingawanisa chiblema sotofesa kuti yaitiri izvozvo nokuti isuka tedu tisi tine vana kana kuti hama neshamwari dzikuru dziri kuita mabhodha jamba zvienda kuSouth Africa handiti zvichinopa bhedheni kune nyika. Vanofanira kunge tichichemesa isu sehurumende yedu yenyika yedu yeZimbabwe. Vana vanofanira kuti sehurumende yedu padiwa futi pandinozoblema hurumende yeSouth Africa ndiko kuti mukatariranawo yeZimbabwe yematambudziko emuZimbabwe ava nenguva yakareba zvikuru sekuti iro South Africa semuvakidzani sekutaura kwamaita ingatai ichiti patinoita sarudzo paya zvichiita madisputes vachiita mitauro vamwe vanhu vachirohwa vamwe vanobva kuno nekutiza nyadzi poti dzematongerwo enyika idzo. Ingadai isingazochemi nezvipatara nokuti yaakutambura nemishonga kuzvipatara chete but ichitochema nokuudza hurumende yemuZimbabwe yacho kuti munotiwo kubatana yenyu zvakanaka kuti vasawanikwa vachitiza kuenda ikoko kusouth Africa. Unoona kuti tikatarira 2009 faiva nematambudziko makuru muno muZimbabwe. Ndinoona vanhu vambeki vakati vachienda kuZambia kunofunga meeting kana kanyazi meeting vakatarika nemuZimbabwe vakataura kuti kuZimbabwe kuno runyararo rwakawandisa ndadarika nekonda asiva muska pa airport vanhu vachirohwa vachiurawa saka ukazvitarira iyo South Africa pachayo is to blame nokuti ndiyo iri kuregerera zvinhu zvakanyanya kushata
kuti vagwaradzimba handisi kudawo kusiya yaiwa I don't want you to go please stay on the line Mr. Gwaradzimba let me just get mumwe muteereri apinda timupinza pachirongwa hallo
Hello, makati vajonga neri vamwe vamina kwepapapa ndiva manhandara kutaura
kunyika vamanhanda mawaita zvakanaka nokuti ndaitsvaga munhu anokuluma futi nekutaura nekuspika zvino vamanhanda vasvika futi vabatana navagwaradzimba
iyo vagwaradzimba ava handisi kuziva kuti ndiwo madhisekuru angu here vekumugomu chiti kumberengwa uku kana kuti ndiwana gwaradzimba uvangu anyway tichazozvikurukura pane imwe nguva vajonga zvinonzi mwana atsve dumbu mai vakatsva musana kuno uku kusouth africa pamazuva mashoma shoma ari kutevera ndinofunga kuti kunopera kwegore zvinhu zvinenge zvaita mamira neimwe nzira chikonzero ndichidaro inhau yokuti ine hangu personal pache zvangu ndakaita ropa rakanaka rokuti ndine vamwe vanhu political vandinogara ndichiita interaction my discussions. The main issue is remote debate, is to discuss. South Africa is to discuss. How?
Oh. Yeah, good. Today we have problems with our phones. The connection is poor. Yeah, South Africa numbers are a problem. But let's try. I think Mr. Mabena is back on the phone.
Yeah, Mnumzana Mabena. Yebo Mapena.
Yebo linjani.
Sirait ukanya mafoni akona ngapho South Africa hayi yiwangani ayisiyo yakho wedwa.
Na cabanti maybe ukuthi holiday sasemelinga.
Asazothi uhamba njani labo WhatsApp labo ba down lama Facebook la ingani yakwehlela kwehlela kodwa hayi njengoba sekubambile kathese asingeke sachithu balona lelo. Ungasitshela wena lokhu kade usakukhuluma ngodaba lukamakhura.
We are disappointed in the utterances by the Premier of Gauteng because such utterances, they cause xenophobia in communities. We expected something better from him. Yes, we understand that there's pressure on the migrants, but...
Okay. Yeah. Okay, let's see if Mr. Gwaradzimba is still on the line. Wa Gwaradzimba, mchiripo iriparu nare? Muri kungoona nhare zvadziri kuita muSouth Africa umo dziri kudzimwa zviri kudimuka zvekuti hatizochi chiri kuitika so kana makasununguka handizori makasununguka zvekuti tinogona kumbokuchengetai pachirongwa zvedu tichikurukura nemi thank you so much so we are going to keep you Mr. Gwaradzimba you are our guest here teta kutongoti mukakanda wechirungu mukanda yenyu rimirwe amai kana muchigona ndebele futi muchikanda
alright
yes Saka tiri kuona nyaya iripo vagwaradzimba dambudziko nyika inonzi haina mapepa kana kuti haisi kuwana mapepa yekugadzisa mapassport nguva yekuti Zimbabwe yanga ichigadzira mapassport vanhu vachingopinda vachibuda South Africa yaingoramba ichisangana nedambudziko revanhu vanopinda zvisiri pamutemo vanga vanobva muZimbabwe vanobva kune dzimwe nyika tingapomira here nyaya yekushayikwa kwemapassport kunetsa kwemapassport kuti ndo yaita kuti South Africa izoremerwa
atikone hedu kuti tipomere nhau yokushayikwa kwemapepa muZimbabwe nhau huru chaye chaendo yekuti tikatarira hisitori yekupinda kwevanhu vachibva kune dzimwe nyika yakatanga kare ichiri wanera kwaienda vanhu kusouth africa handiti asi vanhu vaienda noushoma nokuda kwokuti nyika dzavaitobva vamwe vacho vaibva kumalawi vamwe vachitobvawo kuzimbabwe ikoko vachinoshanda kumaini ikoko kumigodhi yekusouth africa zvimwe chete nemuzimbabwe takanga tine vanhu vaitobvawo kunana malawi zambia vachiuya vachishanda kuzimbabwe tikazotiwo makore ari padhuzedhuze apa takamboita vanhu vaibva kunana mozambique vasina mapasipoti zvekuti
vamwe vacho taita vatumidza mazita nekuti tisaizvo izvi zviri kuitika kusouth africa tivati makarusha nokuda kwokuti chimiro chemozambique chaa chakashatavo munguva iyoyo nguva yana matanga do zvimwe chete kuti vanhu vemuzimbabwe kutanga kuti vachizonzi vazowandisa kusouth africa zvinoonekwa zvekuti hurumende yekusouth africa yakapedzisira yozviona kuti izvi hazvichagamuchiriki kuchinja kweutongi hwemuzimbabwe hwekusabata vana vavo zvakanaka hurumende yezimbabwe ndo yakakonzera kuti vana vapedzisire vava kunonzi vakunotumidzwa mazita kana kupiswa nemataya kusouth africa uko nokuda kwokuti ivo pachavo hurumende yemuzimbabwe yedu yevatema isiri rodzisha ndo yanga yaakuita kuti vana vayo vemuzimbabwe vamanye kuenda kusouth africa semapoda zvavo vonoitwa makorekere ikoko.
But do you think that most of these people who are flocking to South Africa, they are political victims, or is just people looking for greener pastures?
It's both political and economic.
Yes, Chris, that's yes. Mr. Gwaradzimba.
Yes, Mr. Gwaradzimba, from where you are, do you see any sudden influx or an increase in the number of people leaving Zimbabwe to go to South Africa because of the economic situation?
You know, I'm 20 kilometers out of Masvingo town, but I go to town almost every day. I usually drive. I passed by the passport office in Masvingo. The people, the population of the number of people who will be waiting to apply for passports only tells you a story. You always see a lot of people, like people who are at a rally trying to apply for passports. Only that will be telling you that people are willing to leave this country and for some reasons or the other. Because of the economic situation, I don't think these people are just engaged to be visitors in other people's countries. That is because of the economic situation.
So is this, do you think that the number has risen or doubled because of the statutory instrument on Forex, or the number has just remained the same?
The number will definitely double or triple.
After the announcement of the statutory instrument.
After the announcement of the statutory instrument 142. And it was a very bad decision by the government to do that. How can you say, akandoda kupabudisa neshona kuti pamba pedu mukoma hatina upu hwokubika sadza nhasi manherwano handiti asi tine vavakidzani vane upu vatinotishandisa upu hwavo tichikumbirana nevavakidzani isu pachedu hatina upu hwokubika sadza but taakutizoti tisina upu taakuti hatisi hasi panopamba vakadyiwi sadza reupu hwokukumbira what do you expect your children to eat? And tichirevera pamari kuti tara kuti isu pachedu hatina mari yekushandisa muzimbabwe
pakaoma
kuti hatitiri kuda hatisadi mari yatatichishandisa yedzimwe nyika.
Pakaoma waGwaradzimba, rambai muri parunhare. Please do stay on the line, Mr. Gwaradzimba. Regai titore mumwe muteereri. Hello.
Hello, VOA.
Yes, ndiye now. Hello.
Hello, makasimba here.
Takasimba, ndimkoma Witness. Oh, muri kufona muri kupi? Foni yacho iri kubreka zvekuti.
Ndiri muZimbabwe muno kumanika lo ndiri kuChipinge.
Chipinge, Chipinge ndokuna na checheche ka uko. Yes, but phone yacho hamene kuti muri kundinzwa here because kuno kwa iri kunetsa.
Ndiri kunzwa zvakanakisa.
Okay, tipei pfungwa dzenyu tinzwe.
Right. Matiro arikuda kuita South Africa ya ndiku ana kunyatsa kunaka nekuti isusu kana tiri munombo takagarisana tizvigarisana kudai tiso vanhu tofanirwa kudzimurana ndevacho saka kana iyo ikadaro panzvimbo yekuti tibatsirane tinozotarisana sei mune ramangwana. Muri kundinzwa here?
Ndiri kunzwai.
Saka dai iyo South Africa paita zvipangamazano vanoipanga isaita sekuti hanzi inyika yekuamerica nekuti nyika yekuamerica yakasiyana nesouth africa kastati kadikidiki dzinogona kungochinjawo zvinhu mangwana tinozodiwo kana zvikazvira sekuti zvatinakirawo muzimbabwe muno kana dzimwe nyikawo dzakaikomberedza dzine vanhu vari kutizira ikoko bhozi kuenda ikoko hakuzi kuti kuda kwedu kudawo kwematambudziko asi nekuti ndo hama dzedu dzacho titizirewo ikoko saka tozodii manje kana ikatitorera matanho akaoma kudaro.
Asi chandinofunga manje mukoma witness ndechekuti handisi kuti ndo zviri kuitwa nesouth africa asi zvandinogona kungoonawo nemutemo iwoyo toti wazo zvazoitwa izvozvo kuti havasi kutarisa ramangwana iroro vari kutarisa ranhasi nokuti vari kuti mhuri yavo iri kuremerwa
saka vatanga pashaikwa here dzimwe nzira dzavangaita kuti varerutse nzira dzava kurema idzi pane kuti vauye kuti vanhu vari kutiza vachienda kunzvimbo dziri nani vauye zvekuvavharira zvakafana nekuvharira vanhu vari kuda kubuda mumvura pakuda kuvabvisira kuti mumvura imomo mune ngwena hamukaoni here kuti panenge pakaoma nhaye mukoma chongo.
Aiwa ndinotarisira kuti zvichanzwikwa nekuti tambonzwa vana mukoma Ncabuto Mabena vari musouth africa imomo vachitaura kuti vanomboita mishangano vachitaura nawo tikakwanisa kuvadzisa parunhare tichavabvunza kuti pamatanho api avari kutorawo kuti zvigadziriswe. Tinotenda mukoma witness
nekuti kutotora kudai takatarisirawo kuti titotizirawo ikoko muno musituation yacho haitaiti tangogara zvataiita tasiya saka tatotasira kuti tiende ikoko manje kana zvadaro manje takufa tiakatongotarira samatemba.
Ya pakaoma. Aiwa tinotenda zvikuru. Thank you so much. Regai tore mumwe muteereri. Halo, tine mumwe muteereri Chris. Halo.
Yebo.
Yebo.
Ye, kunjani?
Sikhona singakuzwa lina.
Ye, sikhuluma lobani?
Loko kumajubane.
Umajubane. Ingaphi kwelizwe?
Ngisadinga elusulu.
Oh, elusulu.
Namagonde.
Oh, okay, okay. Kunjani ebhinga lamhlanje?
Mana mhlabe kutshisa, kugodola kutshisa kunjalo nje.
Mhm. Ungasipha imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje.
Wokuqala ngiyalibingelela lonke kustudio 7 labalaleleyo lakade bephathisha.
Hayi, siyabonga kakhulu.
Kuyindaba ebuhlungu kakhulu lo leyi eyokuthi iSouth Africa ivale, inxibe, ivale nko. Mina ngibona ngani istatement lesi basikhulume ngemva kokuba umkhokheli wethu ethe khona yena kasafuni ama foreign currency elizweni lakhe. So iSouth Africa la sisithi ngana sivale abantu bakho bagcwele ngapha bedinga iRand belithumezela ngapi eZimbabwe, eZimbabwe lithatha iRand lilisebenzisa. So sesivala lathi sibona ukuthi liza kwenza kanjani. Njengoba thina sidubeka kabuhlungu kagaka njengangapha ebhinga ungani kuthiwa indawo vele ekhohlakeleyo engaziwayo abantu bayadubeka kulamanza kulasitshwala ezikolo amatisha kasabuyi ngendaba zokuswela imali eyokuthi abuye azofundisa abantwana. Ama teachers amaningi they are from Mashonaland and Midlands ngapha kithi vele akula so ukuthi babuye bazofundisa abantwana akusela kusho ukuthi bengasabuya ngapha vele it's obvious sebechaphile sebehambile.
Hayi kunzima kakhulu. Hayi indaba lesiloku sizwe yama teacher le zinjani izikolo ezikolo lapha sizowuthaka kwezinye izikolo kulama kuyabo kulo teacher yedwa.
Vele it's obvious kwezinye izikolo vele kuyabe kukule one sokusithi izakhamizi nje ezifundileyo sezisiyancedisa nje ukuthi abantwana bathi keep going nje okwasona lesi sikhathi ukuthi bebone ukuthi vele kuyiwanga.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Sibongile mama.
nami ngiyabonga.
Okay. Koko De Chonga is talking about the problems they are facing in Binga. You know, she says the schools there. Remember some weeks or so we had someone who was talking about schools, you know, teachers being unable to go to work.
Incapacitation.
Incapacitation from, you know, she says they were deployed mostly from maybe Mashonaland, Midlands, and some from Bulawayo. Now they can't go to work. So schools, some schools have only one teacher.
Yeah,
so sad.
Sad. Regating to go to Zimbabwe, what are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing?
Zvikoro ndizvo zvekuti maticha zvazvo kungotiwo kana vachinge vawanawo mari dzetransport kuti vauye kuzodzidzisa but vanenge vachibva kutauni especially zvikoro zviri kumareserva ndo zvakanyanya kuafektika kuti kana ticha achinodzidzisa achigara kureserva kana kuti achigara kutauni achidzidzisa kureserva nyaya yetransport, transport ndo dzaakuvadhurira zvekuti hazvishamisi kuona ticha iyoyo achizonosvika kuchikoro kana na-11 o'clock and inenge isiri mhosva yake nokuti hai zvinhu zvakatonyanya kuoma chaiko chaiko zvinhu zvavakavaomera zvaunotovanzira votichi kuona kuti ticha anofamba about 9 kilometers netsoka munhu waticha achienda kuchikoro ndofunga ndakambotaura pane chimwe chirongwa kuti zvaakushoresa maticha edu zvokuti chero vana vari kuchikoro ka havachadzidzi vane shuviro yekuti ndodawo kudzidza ndigoita ticha zvinova ndizvo zvinhu zvataiitawo tichiri kuzvikoro kuti ticha chaiva chinhu chekuti uti waiadhimaya utotanga kufunga kuti hei dai ndadzidzawo ndiite ticha.
Thank you Wagwaradzimba, please do stay on the line. Regai titore vamananda vanenge vadzoka. Is back on the program. Mr. Mananda, welcome back.
Yes. Let me quickly put my input. I was about to say the idea, it was discussed before the election with the former Minister of Health as he was making outcry that the hospitals are full of foreigners rather than South Africans. South Africans are no longer taken care of. All these foreigners, part of them, they do not have papers. So the debate, it's about that they need to recognize all the foreigners that are here in South Africa.
Yes, why?
Yes, they need each and every foreigner in South Africa to ask them to anuva kupi. But possible the idea, nyaya chiri kudebate now, ndeye kuti tovaisa makembe as refugees. Ndo nyaya iri kudipeteka ipapapa. Reason beyond, because it is calculated that over almost that ninge vakare jesti was repam temo, it's over 200,000. And over those 200,000, it is believed that all of them, they are working. Vanombovaisa parutivi. Kozouya ava vamwe vanongo vane maaslam. So it is believed that if they take all these people into the camps as refugees, it means that mikana yevana vavo vari munomu inenge yavhurika. And vamwe ndo vanotaurawo mashoko kuti imimi maZimbabweans mune problem yokuti hamuna kubatana. Batanai musapote nyika yenyu. Kana mukasapota nyika yenyu inogena confidence. Now, the confidence kuti ive popakati penyika yedu haigoniki kuvapo kana tiri vanhu vanoramba tichidhonzerana nguvo yatosakara kudhara. Kuti nguvo iyoyi tiifukidzane, totovesa moto mumba kuti mukwanise kudziya. Nguva imwe chete tichifamba nedirection imwe chete. Tadireiko kuti tirambe tichingogwapa chedu tega, tichitadza kuwana imwe nguva yatinoti ngatimbofamba inezvizvi. Kuda pamwe pane zvingabuda, vajonga kana muchiri kurangarira. Zambia yakasafa. Zvinozikamwa ava mwana vese vanotaura mwe pa vakangofanana na vune nesokutaura kwandiri kuita vamwe vangangodero iri generation yekuma 1979 vazokura havo zuro unoyo vakawana nyika yangoitawo zvayaita therefore vovona sokuti nyika yakakanganisiwa handizvo zvatiri kuda kutaura pano nyaya yatiri kuda kuedza kubudisa pana pandeye kuti South Africa iri kuti yaremerwa haigoni futi again kuti idzinge vanhu iri kuti it's rather vanhu vavo tovaisa kuma camps in as much as I'm talking to you right now ndakatozorora ndapa truck stop ndinofamba nema trucks muno ndaisenza basa satiri nema trucks senza mulo government now problem iri kuitika vari kuti vanhu ava pavakapinda mabasa muno vakapinda here iri ye skill shortage zvinoreva kuti vanhu vanofanira kunoregister kusatsa kana varegistera ikoko company yo advertiser kuti tashaiwa munhu uyu zvatashaiwa muno South Africa takuchitsvaka vari kunze ndonhau dziri mumadariro izvozvo dziri kutaurika kuti ndozvinofanira kunge zvakaitika however vamwewo vari kutivo kana tikadero takanganisa dambudziko richavapo nderekuti vanoita cross border ndivanani nokuti yes. Matruck akatombopakwa akashaikwa vanhu vanoatora
vamanhanda ipapo ndombokubatai muromo ndino ndaanchikumbira yes. Kana makasununguka mbo tirambe tiine mizvenyu pachirongwa if you are free
zvandaita vajongaka
yeah.
Ndaita zvokuzofona ndiri ini because ndaona kuti pamwe kuda kuconnecta ichibva kuAmerica zvinoreva
so, okay.
So
let us call you we are calling you back Mr. Mananda we are calling you want you okay. Back on the program thank you so much we are going all to right. Call you okay. In a minute yes Chris I think we have another caller
yes hello
hello
yes yebo leya khuluma munotaura or you speak
yotaura
eh ndiani hawo
Madeu
ma
Madeu
Madeni
Madeu
o Madeu
yebo
M A D E U kana M A
M-A-D-E-U-W.
Okay, M-A-D-E-W-U.
M-A-D-H-E-U-W.
Okay. Oh, thank you so much. Murukufona murukupi?
In South Africa.
South Africa. Tipe ifungwa dzenyu?
Muna, uya, but I did not have a good question.
Eh, and the papi pama pesana now?
Ndakutangatanyaya ini ndiri truck driver kuti nini ndaidehuta ndiri truck driver arikutengesa munhu iyeye arikutengesa munhu iyeye mazvaude dari dzaye
mapesana nepapi
arikutengesa munhu iyeye ndakataudzira ndakatirwa
ndaita kuti mapesana naye papi. Okay, I think we are having problems with the phone, but Mr. Madeu was saying he was bitter. He was accusing Mr. Mananda of saying something that he says
he's selling him out.
So I was trying to ask him to explain where Mr. Mananda had aired or where he had sold him out, but he cut his phone because he said he was very angry. So, Gaiti Mozawa Gwaradzimba, Mr. Gwaradzimba, are you still there?
Yes.
Yes. Chris, you can throw a question to Mr. Gwaradzimba.
Yes, Mr. Gwaradzimba, this issue of passports, from what you hear, how long has this problem persisted? Because a couple of weeks back, we heard that the situation was normalizing. But what are you getting from the ground?
I think I had... two people whom I drove to the office. The first explanation which was given by the was that the machine was down. And then the second was was available. When people were applying passport, the first reasonable time that was checked.
I think we are losing Mr.
Uh-oh.
We finally lost Mr. Gwaradzimba. Hello? Yes, we are having problems. Chris, I'm just reading a tweet from someone here on Twitter. He says, imagine passport waiting period now 18 months, as Registrar General's office says, no forex to import paper. Yeah.
Mm.
I'm not sure whether
18 months and you call that
an emergency. I don't know how far true this is, but these are some of the messages that people sending to each other or sending out on Twitter. Yes,
sad situation, man. Just a passport.
Mm-hmm.
Anyway, those who have just joined us, good evening. Tonight we are discussing the news from South Africa. That the authorities will be tightening the border controls.
I think we have another caller, Chris.
Yes, Jonga, go ahead.
Hello?
Hello?
Yes, India now.
Comrade Chinemkutu.
Comrade Chinemkutu.
Yeah.
Murufona Murukupi.
Ndikufona ndiri muno muHarare.
MuHarare, taura yenyu tinzwe.
Muri kuona zviri kuitika munyika munomu. Nyika inoyi yakagara yatungamirirwa nemapofu. That's why muchiona pasina kana chinhu chimwe chete chiri kufamba negwara rese. Vakuru vedu vakwanise kufamba nesu vachitiendesa munzira yakanaka. Chavanoita ndechekuti dhonzera. Mukatime minzwa nemapfeso zvinobaya pasi petsoka havakwanise kutaura chokwadi havade kuti isusu vana vavo tikure tiwani kwavo tine mufarise zvinoita vana vedzimwenyu right now vari kutirambidza kana kusevenzesa foreign currency nyika munomu. We don't, we have more than 38 years of independence, but we don't have our own currency. It is valid for with anything. Right now, we are busy with teaching the same paper. Apa very busy with anenga daksun gamsoro. We don't teach the same nyoka. We are part of their enemy. Because angosun gamsoro varu kuponda varu kuro gamsoro varu kura. Avas kudau tita ore chokwani. Avas kudau even man makwani se kudemonstrate the kalpa itwa chumichakaipa. But kana vashita ora pa marriage varu kaida zwa Zimbabwe is open for business. Zimbabwe is open for this and that. I don't think kuti uzokwanisa kuti ukwanise kuona even a single investor anobo a foreign investor anokwanisa kupinda muno muZimbabwe kuti ndikuda kuzoita chimwe chinhu chinoonekera nekuda kwekuti vanozova kuti muno mune mbavha. Vakuru vedu havazi vanhu vanotaura chokwadi. Vanhu vanotaura kuti hatisi kuda vanhu vanorovana, but ivo varivo vaurai, vari varovi, vari vatuki, vari vanhu vanokanganisa chimiro chenyika yedu ini. That's why muchiona kuti kwese kunenge waenda out of Zimbabwe kunenge kwakaflada kune almost 3,000,000% yemaZimbabwe panonzi pega pega parikutaurwa nezimbabwe. It seems as the word foreigner rakutongo representa maZimbabwe only, because kwese kwaunenge uri kunotonyagisa kuti utaure kuti I am a Zimbabwe. Uri South Africa unosangana nemaZimbabwe more than 3,000 out of 200 South Africans. Uri kuAmerica usangana nema, wherever you are, you just meet with a different. Now asi, I have nothing to explain about.
Asi vachine mukutu tikatarisawo mararamiro akuita vanhu yezvino ka vanhu vakungoita vakuru vazhinji vamazuva ano vakungotaura kuti hanzi pasi rangu Global Village hazvichashamisa kuti unogona kutorara nhasi uno maa kune imwe nyika nemamiriro aita zvinhu.
Mamiriro aita zvinhu munyika yedu kutaura chokwadi tiri kutorwadziwa. Nyika iyi haina kumbobvira yagara yabatwa zvanga zviri nani. Munoziva pakudokaitika chirongwa chiya pakaitwa chikuyi yekupenga ivanhu takapemberera tikafarira n'anga yakauya kuzobata amai nababa vakabereka amai. Zvinova zvokuti n'anga yekuti yakazotaura kuti muroi yapedza dzinza rese ndeamai venyu vakakuya musaidza murimwe chete vana veZimbabwe. Hapachene chinokwanisa kunge chichiitika munyika munomu. Hamuna munhu anobvunza kutaura chokwadi. Iko ine chero ndichitaura kudai ndotaura ndiri mubatting room ndakazvivharira ndikavhara nemahondo kuti ndisaziva kana
okay. Mukoma chine mukutu tinotenda zvikuru. Paita vamwe vateereri varoda kupinda muchirongwa, regai timbowanzwawo tivape mukana tinzwawo pfungwa dzavo. Halo, Yes, I think it's name tinamwa terere. Hello.
Hello, ndi mananda zvakare.
Vamananda. Pane vamananda pane muterere.
Yes. Nda tengesa, but anyway, handigoni kutaura ndichidaro ndamurume mukuru ndinozvinzwisisa kuti vanhu kana vakatsamwa vanogona kutaura zvimwe zvisirizvo. Haisiro nyaya ndandiri kutaura nawo, ndandiri kungotaura ndezvekuti idambudziko rava mukati menyika muno raakutibata eZimbabweans, because kana takatarisirwa tinoonekwa tichinzi mabasa mazhinji umu kubva kumarestaurant zviri kunzi ndisu tiriko, mukauya kumafarms zvinonzi ndisu tiriko, mukauya kumatruck zvinonzi ndisu tiriko. However, haisiri ishu yokuti takazara kunzvimbo idzodzo nokuda kwokuti takamanikidzira kuva ikoko. Taitora mabasa iwayo tichipinzwa nezvikonzero zvokuti kwakanga kusina vanhu vaitsvaga mabasa iwayo. Vakanga vasingaadi mabasa mamwe ayokusenza munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vaingodawo zvinhu zvavanoti vakangowana mari panguva iyo vonomwa guta havo votamba vakangodaro. However, hatingavatongeri because nyika ndeyavo. Pavanenge vadira kushanda panenge pakavanakira. Ini ndinofunga kuti solution ndeiyo. Kuda dene hurumende pari zvino, ndinoona sokuti dei vagadzikana pasi vaona kutaurirana naiye vochamisa as a leader. He must use conscience kuti no, kana ndikaramba wondakadai zvino zvinoomera vanhu. As a leader, let me go and see the president. He is allowed to do so. Mr. President, ndauya, ngatigarei pasi. Nyika haina kumira zvakanaka. Toita sei kuti nyika yedu iwane kufamba kwakanaka? Who knows? Pamwe ramangwana racho vachitaura nakudaro, panobuda a solution inofadza munhu wese. Nyika yoona kuindira mberi, kwete kuti haivhiwi, haivhiwi. Uye achitiwo haivhiwi, haivhiwi. Handioni kuti tingaona kwatinosvika vajunga kandimiri. Kunongotisvitsa patinoda kuti tise tisununguke. Kusununguka kutaurana pamwe chete nokubatana as Zimbabwe, because hatina maZimbabweni, Zimbabwe mbiri. Tinongova nenyika one inonzi Zimbabwe. Kwatichadzokera futi kumusha. Tingapopota tiri muno, but at the end of the day tichayambuka Limpopo tichidzokera kumusha. Havo vamwe baba vafona vachiti ndakagara mubathroom manzwa vachidaro. Handi ndakavanda mubathroom ndichitaura. Ndanetsekara kuti kana vachiti zvino ndakavanda mubathroom, iye vachitaura kuti nindini nhingi ndiri pakati. Kana dei kuine mweya wokuti kuuraya vanhu, vangadai here izvi zvinezvi vasingabati vachinourawa. But handisi kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika. Here and there mapockets akafanana naiwayo anogona kunge achiitika, but that is not an issue that we can admire. We cannot admire maissues anoita kuti munyika tirambe tichingokonana. Ngativei nemweya wokudanana. Inini my advice ndeyekuti hurumende, kana kuti zvangu ndingotaura kuti iwo mapato maviri, which I believe that it is ZANU-PF and MDC, ngavave nomukana wokutaurirana. But all the same, the opposition ngavave nematurity mind now. Because hakuna kwatinoenda. Tinogona kupedza gore vachingoita maitiro iwayo. Tikasvika 2023 vachiita maitiro iwayo. Ko 2023 maelection acho akaitwa ZANU-PF ikawina. Toita zviri kuti kutambura kwakadaro.
Regai tinzwe kuti pane muteereri here vamananda. Ndimi mafona here kana kuti mafonerwa?
Ndiri ndatofona. Tangitaura henu ndee ndakabata, kana yapera yapera.
Regai tinzwe kuti pane mumwe muteereri here. Hello, are there any callers on the line? Yes. Hello, ndiani ari parunhare?
Ndinodzika wandaverenga kuchiredzi drive muZimbabwe.
Mukoma Tawanda, muri kuchiredzi Tawanda Chiredzi. Nyaya iri mudariro ndiyoyi. Tiri kunzwa kuti mutungamiri wedunhu reGauteng vaDavid Makura vari kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti isimbise miganhu yenyika iyi, nekuti vari kuti vanhu vari kupinda munyika iyi zvikuru vanopinda vasina magwaro, vaya vachinji vacho vari kupedzisira vagara mudunhu ravo, zvostraina maresources edunhu ravo. Taurai tinzwe. Foni yenyu mukoma Tawanda haisi kutombonzwikwa kana?
Haisi kubuda.
Taurai tinzwe, yanga ichibreka zvekuti.
Ndati ndozvavari kuita havo kunyika kwavo, asi tikatarisa kumashure kwatakabva uko, ava vanhu vairelya na vanhu vomuno muZimbabwe chisati chikone ndambudziko ratinaro rinoi. Tanga chandinoda kutaura ndechekuti ndinoda kupinda ndakatigira baba vari kubva kutaura izvezvi kuti zvunhu zvavari kutiita hongu isamaZimbabwe yenzi tachifanira kuti kana tiri kunze ikoko kwatee tichitaura zvese zvatinoda izvi tachikumbira kuti tipewo maadvises mune vari muno vatungamiriri vaviri vakatitungamirira ava kuitira kuti pese patinenge tichitambura vanyatsonzwa kuti vanhu vane shungu nenyika yavo. Zvino pakudhonzerana kwavane vachiita namax atakavapa kana vachiti 50-50 zviri nani kuti vagare pasi vataure zvese zvinotiza vana vachienda kune imwe nyika inyaya yenzara nedambudziko nenyaya dzemari dzinenge dzichidonha zuva nezuva. Saa tichifanira kuti tivewo nemuono wakanaka muonera pamwe opposition ine ruling party kuitira kuti zvese zvine zvichinetsa zvinovateverera vatsigiri vavo vese veMDC kana kuti ZANU PF tiri kutambura chese munhu angakakavara achitaura zvese zvaanoda achitaura sapresident achitaura seopposition president asi chatinongoda ndechekuti dai vakwanisa kuti vabatane vataurirane votanga vasimudza ikonomi yavo. Isusu savanhu vanoona tinonatsoona kuti uyu munhu uyu ndiye waita kuti zvinhu zvisimuke mangwana kana tichiona namaziso tinonatsoziva kuti a vanhu avakazobatana asi uyu ndiye akauya neplani yakanaka kuitira kuti tese tikwanise kurarama upenyu hwakanaka nemunhu iyeye nokuti echiziva kuti watidhisa kubva mumadhaka.
Thank you so much.
Vakaramba vachidhonzerana kuti umwe anoenda uku umwe anoenda uku tinobva totobhovekana kuti aiwa taita totsvaga munhu anobva kumwevo.
Thank you so much.
Vachataurawo vachinyomba nokuti uyu ngaarambe kutaurirana uyu ngaarambe kutaurirana pavagereko kakusi kwavo ndosaka kukatengi kuchidzingwa vanhu ngavanyatsotsigira vachinyatsoziva kuti vachadzoka muno muZimbabwe vagonyatsoze kugara muno muZimbabwe ndomavakazvarirwa.
Thank you so much Mukoma.
Isu tose tirarame tose navo ivo vachitsigiravo kuti Zimbabwe isununguke.
Vamanhanda matsigirwa namukoma Tawanda vamanhanda muchiripo here parunhare?
Parunhare ndatenge ndoda kupedzisa ndichiti tinozvitenda zvikuru hazvingorevi kuti kugara kudiaspora kusora zvakaitika kumusha zvinotibvisa kumusha tinobva takasiyana siyana mumwe anobva neeconomic situation mumwe akabva achitiza kuti ati ndakuda kuurawa zvese zvimwe chete zvakangofanana nokuti hakuna munhu anoda kutiza pamusha wake. Mashoko angu kupedzisira vajunga anoti
ndoda kukumbiraiwa manhanda kuti mungatsinhira here mashoko enyu yopedzisira nendevele.
Okay, amazwi ami okugcina ngicela ngithi mina thina abantwana baseZimbabwe sichela sonke si understand isituation iphakathi kwelizwe lethu angeke ilizwe lethu lilunge ifithina phakathi kwethu sihlala silwa suku honke phakathi kwethu siyalwa all the way. Kufanele nje ukuthi sibe nemqondo ukuthi sikhuthane si advisane ukuthi ngubani umuntu ufanele ahlangana nomunye umuntu ube nokuhlalisana. As Chamisa is the leader of MDC unawo amalungelo ukuthi afike any day any time akazanga abhuke because he is a leader uyakwazi ukuthi he is a leader ukufanele afike kungaba kuseni kungaba thambama any time nesikati mawufika ade baba sengifikile ngicela sihlalisane phansi kunedubo phakathi kwelizwe this and this and this nawa ama idea nginawo ama idea ukuthi ilizwe lethu lihambe nendlela i right ngibona ku mase ngisebenzisa le ndlela le I think singaphumelela
sizo lokho ukuthi sibongile kakhulu mnumzana sibongile
bamuvalela umnyango obazanga bathi akangeni
sibongile kakhulu isikhathi sesidliwe ngumangoya ube lobusuku obuhle. Yes, that was Mr. Mananda from South Africa. We also like to thank Mr. Ngabuto Nicholas Mabena of the Zimbabwe community in South Africa. We also
had Mr. Gwaradzimba from Mashingo.
Mr. Gwaradzimba, yes.
Yes, and also Mkoma Witness, Vafona Wawari Kucheche, Kuchimanimani, na Nevafona, Mkoma Wamuatuana, the Comrade Chinemukutu, Indini Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Gande. Good night, Zimbabwe.